Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22 2020 makajerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rodaidzira musangano wechimbi-chimbi weTNF sezvo mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru.
Vakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed chechipiri havana kupiwa kodzero dzavo dziri taurira hama dzavo kana magota avo isuwo patakazongonzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidzao taivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji
MDC yochema chema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa Muimbi Joseph Shawalala akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo oradzikwa kuSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC riri kuchema chema richiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu 40 nevanomwe vakambosungwa mazuva mashoma adarika kunyanya vatsigiri veMDC uye vamwe vadzidzi vanomwe vechikoro cheAlan Wilson vachinzi vange varatidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa vanosanganisira vamakomborera ruzivishe vaive mutungamiri wesangano revadzidzi reZinasu avo vamiswa pamberi pedare nhasi naAlan Moyo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Kuti tinzwe zvaitika tabata gweta ravo vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC.
Zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabva tapawo maonero emasubmissions pachirungu kuti chekutanga vakambunikidzwa kodzero dzavo pavakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed chechipiri havana kupiwa kodzero dzavo dziri taurira hama dzavo kana magweta avo isuwo patakazongonzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidzao taivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji asi vanga vari mugosirini vanga vari kudya chechipiri paka pasina kana umbowo hwekuti pane akanga akabatwa ine doro kuti vakazosandira nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zveuezha nemhirizhonga munyika taisazotaura kudare kuti chekutanga ndechekuti zviri kutaurwa hazvina nematuro ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso.
Saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi?
Dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende nezvare Patient Jinsaru hapana zvine musoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa chiti pai mitemo yamanga muchitaura pranekesi yakaita seaag vesus bill tikabva tativapa nandine gwaro racho pandiri ipapo tavapa tikanzaiwa chiuya mtemo vhoro. kuzokupai chitongo chekuti dzinenge ndagura kuti webhadhara mari yechibatisi here vachibva kumba kana kuti kwete nemafambiro aita nyaya zuva ranhasi. Saka mumwe wacho achapuwa musi wechimbi inozoro by 10 o'clock ivo vazotiona pachitu vachange vachizopa chitongo chavo.
Gweta vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC vange vari parunhare kwaMutare. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti panofanira kuitwa musangano wechimbi chimbi weTNF kuzeya nyaya yemitengo yezvinhu yoramba yoita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota revashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vange vachangopinda munyika kubva kuAmerica nekudaro vange vachida kumbotura befu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vati vange vakabatikana vakati tigozovafonera. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Zvese vashandi tiri kutorwadziwa nezvaitika mazuva apfuura. Taifungidzira kuti bhondi retu richamira rakadaro rakastabiliza kana kuti mitengo icharamba iri pairi yange iri sezvo masalaries haasi kukwira. Asi zvataona mazuva apfuura zvatisiya tiri panguva yakaoma isisu vashandi. Vashandi vakawanda vari kutonetsekana kuenda kuvasa chaiko. Makombi akutotransporti akutotora mari yese iripo. Taona zvupko yacho isingakwanisi kuwanika ndiyo yakachipa.
Inyaya dzamunotarisira kusimudza here kuTNF idzi zvakare?
Patinodzokera kuTNF chatoreiza nyaya iyoyo yekuti vemabhizinesi haisi vanhu vanotovimbika. Taitaura svondo rapera kuti tinofanira kumaintaina maprizes aripo, tistabilize exchange rate, asi hati haisiri zvatikuona on the ground.
Saka mumwe musangano uchazoitwa rini weTNF?
Tichatokumbira kuti uitiwe because TNF chaiyo inoti pagore inotaura musangano inosvika nina. Saka asi hapana zvinorambidza kuti kuite maimagine.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rutendo Caroline Makamate, avo vane sangano ravo rinonzi Rutendo Hope Foundation vari muno muAmerica kuDallas, Texas. Muzvare Rutendo vanobatsira madzimai nevanasikana vanenge vatarisana nezvemhinga mupinyi, nyanya avo vanenge vasati vawanikwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Rutendo. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kuti mutange sangano renyu reRutendo Hope Foundation?
Organization yangu iri inspired by life yangu inini. What inspired me kuti nditange, it's the things that I've gone through inini muupenyu wangu. It's a single mother, ndine vana vatatu. I've raised my children, ndisina murume. I was married before and it didn't work out. Ndichiri mwana mudiki stereki. Zvinhu zvandaisangana nazvo inini mukukura nemukuchengeta vangu vana as well. Ndozvinhu zvakazondi-inspire kuti nditangewo Charity Foundation so that I can also help vachateverawo nevanenge vangoitawo the you know the same route andinenge ndatora muupenyu, to just throw a lifeline and tell them kuti no, you know, you're not alone, you know, there's still help out there and there's still hope out there, hence the name Rutendo Hope Foundation. Because tinoda kupa vanhu hope inobatika, tinoda kuti at least to inspire other young girls there that know kuti muupenyu hwavo they probably took a wrong turn somewhere, but they're trying to make it right and do the right thing mukurarama kwavo nemukuchengeta vana vavo as well. So organization yangu focuses mainly on single mothers vari widowed vakashayikirwa shirikadzi nevakango impregnant vari ma teenagers nevakaramba nawo nevarume vavo vari separated as well. So it's mostly focused on single mothers.
Mungatipo nhoroondo yezvakaitika kwamuri kuti muzowanikwa muchitanga sangano iri here?
Ndine musi wakarara vana vangu nenzara. My three children ndiriko kuZimbabwe. Ndashayiwa kana dhora ende nezvandakaita nyangu ndikafamba paroad ndichudza vanhu kuti mufunge ndipewo dhora, vanhu vanondinyima vanotaura amakamati takaumirwa takaumirwa nemachenero wakaita ya ungandidzotaona mari iwe, but ndandisina mari musiwo and I went home ndaigara mutown my avenue, which is why I know for sure munhukadzi akashayiwa akapererwa mari unotaura kuti ndonorara nani andibhadhare nditenge chikafu mumba mangu vana vangu vacho. That day I went home ndikanoti mwari I don't want to defile myself. Position yandiri ndogara muavenue pokuti ndikadzika downstairs azinitoreri 2 minutes ndiwana dhara rinongo mota dzongomira usina umbodzikumbira. Ndobva ndainani kanopa vana vangu maglazi emvura yekumwa. Katvasikana ngati mbomwai mvura, tomorrow is another day, I will start makuseni kuitsvaka mari yechikafu mangwana makuseni. Mamusi ndamomba mangu same chose chekubata, but mudiki uyu akachema zvekuti pamaflats pedu unoita munhu anogogodza achitaura kuti hazi vana venyu vanenge vachingochema vachiti nyaudza usiku torara sei, toda kurara ndine client yangu iriko nawo basa mwana wako angorara usiku. And then inini wacho ndinobva ndatanga kuchema kuti you have no idea why my child is crying. Saka ndanokerwa donje haiwa kurumidza kunyaradzidza mwana wako mhani unoti nyaudza torara sei pamaflats panapa, hamumo here mumba muri kuignora mwana achichema what. Ndobva ndatanga inini wacho nakuchema ndikati mwarika, nhasi ndinoda kuita chitsidzo kwamuri. I want to ask that you give me enough every day for my children. Whatever excess I have, I will give it back to you. Ndobva ndakazomuka mangwana kuseni ndichibva ndadecida kuti regai nditange mari yendege, visa rangu rekuamerica richiri valid, ende kuamerica ndinoshanda. Ndobva ndauya kunoko, vanhu vakawanda vatombonizvisevhi so ndikavaudza kuti account balance yangu inogona kutoita $20 ndigototadza kurohwa nehana. But ndakaudza mwari ndikagona kuendesa school fees nerent nemauniform nemagrocery evana. Excess, I promised it to God. Ndikaenda kucharity foundation yangu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Rutendo Caroline Makamate vesangano reRutendo Hope Foundation kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Notenda Marvelous. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuNevada kumawirira kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo dzebato remadhemokrati dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemunambudzi achikwikwidzana nemutungamiri wenyika akamirira bato remaRepublicans vaDonald Trump. Dunhu iri nderechitatu kuita sarudzo mushure medzvakaitwa kuIowa nekuNew Hampshire. Vamwe vapoteri vokuEthiopia vange vari muKenya vazvipira kudzokera kumusha nhasi. Zvizvarwa zveEthiopia 96 zvakatakurwa nendege kubva kukamba yevapoteri yeKakuma mushure mokupedza makore 12 zvisina kudzokera kumusha. Bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri ndiro rabatsira vanhu ava. Iko zvino tochenda kujaya guru Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegakava rakanga rasimudzwa nekukwidzwa kwemari dzekuripira bvunzo dzeO-level neA-level. Izvo zvakazoita kuti hurumende inge ichidzosera mari payakanga iri muna 2015 mushure mekunge vabereki pamwe nevarairidzi varamba kutambira mari itsva dzakanga dzanzi dzinge dzichibhadharwa. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Zhou. Vane sangano rakanga riri pamberi mukuramba kutambira mari itsva dzebvunzo idzi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Dr. Zhou.
Tinotenda uyezve basa guru ramunoita kuzivisa vana veZimbabwe zvizhinji zvinoitika zvikuru sei muEducation System.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi wazvou tati timbokurukura pamusoro penyaya inga ichipisa zvakanyanya yebvunzo dzeO-level neA-level. Takaona hurumende yanga yakwidza mari idzodzo asi nekunyunyuta kwakaitika vanhu vachishoropodza urongwa ihwohwo. Makatambira sei zvakazoitwa nehurumende?
Zvakaitwa nehurumende zvinhu zvakanaka nokuti bvunzo idzi dzinofanira kuti dzinyorwe nevana vanobva kuvapfumi nevarombo. Saka pakurerusa mutoro wokuti vana vanyore, hurumende yakaita zvakanaka. Ndo zvayaifanira kugara yaita yakonsalta isati yambowalawa zvimfe kuti ikwidze maexamination fees. Saka izvozvo takazvitambira mune zvakanaka.
Asika vazvou, vamwe vari kuti zvinodzikisa zvinozobuda mudzidzo iyo zvokuti mari dzinenge dzichiripirwa kubvunzo dzinenge dziri shoma. Munotii nazvo izvozvo?
Ayo mateya ane vanhu vasinganyanyisi kuziva kuti zvimfeki inooparaita sei. Zvimfeki inotopiwawo mari kubva pabhajeti renyika. Saka kana bhajeti renyika rapa mari shoma, vekuzvimfeki vanofanira kuenda vachitaridza expenditure yavo kuti yakakura sei kuti vawedzerwe mari. Takara tinoziva kuti kunoita masupplementary budget, wopiwa mari inobva kuhomwe yehurumende pane kuda kuomesera vana vevarombo. Nokuti kana tikakwidza zvakanyanya zvavanga vaita izvi, zvinongoreva pachirungu kuti education will become a preserve of the rich. Varombo havotadza kuti vana vavo vaendewo kuchikoro, pachaita high drop out rate. Saka zviri zvemari yokurana zvimfeki inobva kuhomwe yenyika, ndiko kwavanofanira kuenda vachichema kwavamuturimiwe vowedzerwa mari. Iyi inobva kumacandidates inofanira kungovawo inonzi pachirungu nominal fee, yokungoti haungazongononyorewo mahara. Pari kune dzimwe nyika kune vana vanotonyora mahara bvunzo idzedzi, nokuti education inenge ichinzi the right, haisi privilege. Saka tikazoidhurisa zvisapa kuti vana vanobva kumafamilies kana kuti vana vavarombo vasaenda kuchikoro, vavapfumi vachienda kuchikoro. Saka iro idanho rehurumende rekuona kuti mari dzokurana maexamination, public examination dziripo.
Saka iyo nyaya yekudzikiswa kwemari iyi haizobatawo here varayiridzi vanenge vachizomaka bvunzo idzi?
Haifani kubata varayiridzi nokuti zvimfeki painoenda kubhajeti ichida kupiwawo bhajeti kunyika, inenge yakafanira kuisa nemari dzinopiwawo nevanozomaka kuti hurumende igare yavapa mari yakawanda. Mari inobhadharwa nevanochikoro haisi yokuti izobhadhara vanozomaka. Iyi ndeyekungotiwo zvikwanisa kungorana maexamination atakurwewo achibva pazvikoro achienda kuzvimfeki. Iyo yekunomaka nekuprocesa maexamination inobva kuhomwe yenyika. Saka hatifungi kuti zvimfeki inofanira kunge ichizopa vanhu vanozomaka mari shoma. Infacti ndo hondo yedu yechipiri kwaisi tichoenda kuti zvimfeki igare yagadzirira isazotiudza pekupedzisira kuti haina kupiwa mari nehurumende. Ngaigare yainokumbira imwe mari kana ichiuya youya panoita supplementary budget ipapo. Nyika o ichiziva kuti donzo iri rokurana maexamination riri important kuti maexamination edu aramba ari credible and achirespectiwa munyika dzese. Saka inofanira kunge ine mari yakawanda yokurana maexamination edu. And hationi zvokuti maexamination angadhura nokuti tainyanya kudhura kunoprindisa maexamination tichinonyoresa kumwe kuna naLondon. Zvino zvatakalocaliza isaikwanisa kutombobhadhara kunze kwenyika, hazvifani kunge zvichitidhurira.
Aiwa maita basa Dr. Zhou nekuwana nguwa yekuta uronesi.
Tinotenda.
Manga maka terera kumutungamiri wesangano revarairidzire PTUZ Dr. Takawafira Zhou muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tenda Jonga Kandemiri.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Tina sina vanda twa navana nelava
abashalete
uyivola sina vabantwana vana le mama
abashalete
uyitsina la
uyimbi aive nemukurumbira pasirose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo anatipa South Africa nasi kustadiviro kwaZulu Natal. Shabalala akashaya musi wa 11 kukadzi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamwe vaenda kurufu rwake vanosanganisira mutungamiriri wenyika yeSouth Africa Vasiro Ramaphosa, chikwata cheMuzimbabwe cheIndosagusa The Morning Star chake chichimbawo parufu urwu. Shabalala akamboimbawo namushakabvu Oliver Mchukudzi uye na Paul Simon weku America.
Usizi, usizi, usizi tina, usizi mtabini,
usizi,
usizi
tina,
usina. Sizwe mathu
ubasi
yeluswa
yezina zina
mntwana kaNkuluNkulu madoda
sizwe
sizwe mama
sizwe zina
abantwana bancana bahlale
sizwe
mama
sizwe zina
yeluswa imvana
bayana
sizwe zina
sizwe zina
zina yeluswa imvana madoda bo
sizwe
mama
Sizetina
asina
Sizetina Sizetina asina
Mbita lolo tando mama
Sizetina asina
Ngobanja
Sizetina Sizetina
asina Sizibona manxele zakho zakho
Sizetina
Sizetina
asina
Hai mama
Sizetina
asina
Shakavu Joseph Chavalala ne Lady Smith Black Mambazo. Sezo guva edu ya pera, rigati mpo charisa misuro ya naudzedu za nasi. Sangano Reva Shandi Re Zimbabwe Congress of Trade Unions, roda edira msangano we chimbi chimbi we TNF, sezo mitengo ya zini yora mpa chita chamuramba muru. MDC yochema chema kujinengo zavo, ziri kushunguru zwa zakanyanya ne mapurisa. Muimbi Joseph Shabalala akavamba chikwata che Lady Smith Black Mambazo oradzikwa ku South Africa nasi. Tashika kumagumo echirongwa chedu cha nasi ivainesu zvekare mangwana. Ini ndine tanonoka wande ndiri mu Washington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.